Yekutanga ndechekuti ndofunga tofanira kuzvipembedza sevana veZimbabwe. Nyaya yekuti takwanisa kudzikisa vanhu vanobata utachiona pagore rega rega kusvika pafiga ye60,000 yamunotaura iyoyo. Zvozvipembedza kuti prevalence rate yedu yakadzika kubva na 25% kusvika pairi yezvino kuma13.7%. Asi mukuzvipembedza imomo regai titaure kuti hatisati tasvika patoda kusvika. Vanhu vachiri kubata utachiona pagore rega rega vakawandisa. Tinofanira kuwedzera moto pamaprograms edu ekudzidzisa vanhu nezveutachiona. Yatoti abstinence iya, kuzvichengetedza pabonde and so forth. Nenyaya nyowani dzako madzano dzemale circumcision dzinobetsera varume kuti vasanyanya kubata utachiona. Zvese izvozvo tiri kuti ngatiwedzerei moto nekunyanya kuconcentrata panyaya dzemadzimai vari disempowered kuti tivatumawo marights ekuzvibetsera. Nemayouth ndo ari most at risk, vari kunyanya kubata utachionawo. So vanhu 60,000 vakawandisa. Ndoo tichiti incidence rate yadzika kusvika kuma0.9%. Asi vachakawandisa, tinoda kuti vasvike pa0%. Tishayikwa munhu umwe chete anobata utachiona. Programu yatiri kunyanya kumhanya nayo imwe zvikuru panyaya yekudzivirira iyo inyaya yePMTCT, iya yekudzivirira kufamba kweutachiona kubva kuna mai kusvika kumwana. Tinoda kuti pamakore maviri anotevera aya pashayikwe kana mwana hwana anozvarwa ane chirwere cheHIV. Saka tofanira kusunga dzisimbe kuti programu yedu ifambe.
Makanga muri kukadoma uko makasangana nevazhinji vari kurarama neutachiona. Vakakuudzaiwo chii ivo vanhu zvavanoda zvavari kushuvira kuti muite sehurumende kuti murwise chirwere ichi?
Takatanga kundifadza kukadoma ndechekuti vanhu vaakubuda pachena. Vana veZimbabwe havachanyari kutaura kuti neutachiona weHIV. Izvozvo zvichakurudzira kuti tiparadze nyaya yestigma nediscrimination. Saka chichemo chavo chokutanga chachiri chiyo chokuti tinodiscriminatewa, tinostigmatiziwa. Asi ndinovapindura ndichiti zvamaakuita izvozvo zvokubuda pachena ndo mhinduro yokutanga panyaya yestigma nediscrimination. Chimwe chavakataurawo vachitipawo zvichemo ndechekuti kwanzi mauser fees, mari yainobviswa kana vanhu vaenda kunorapiwa, vari kuti vanhu vane HIV madii kuti tisabvisewo mauser fees. Tikavapidza polisi yedu yokuti hamubvisi mauser fees. Asi moza kunyangara kwakaita zvinhu makore mashoma apfuura, ndo pakatanga kubviswa vanhu vane HIV, TB nevana vari under 5. Takavapromisa kuti gore rinotevera tine urongwa hwekutanga kubvisa mauser fees zvachose zvishoma nezvishoma sekurikavha kunoita ekonomi yedu. Saka pane tariro pamberi apo.